Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gunyana 5 2019. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinonzi zvafa nhasi mushure mekupisirwa mudzimba mumusha weMandela Squatter Camp muJohannesburg, South Africa. Zimbabwe inoti haina zvainokwanisa kuita kuchengetedza zvizvarwa zvayo zvakatarisana nemhirizhonga inotyisa iri kuitika kuSouth Africa. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti haina zvainokwanisa kuita kuchengetedza zvizvarwa zvayo zvakatarisana nemhirizhonga inotyisa iri kuitika kuSouth Africa. Hurumende inoti inotarisira kuti South Africa ndiyo ichachengetedza zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika mayo sezvinotarisirwa nemitemo inobata nyika dzepasi rose. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa mudare reSenate nhasi negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi apo vange vachipindura mubvunzo kubva kuna vaDouglas Monzora veMDC avo vange vachida kuziva kuti hurumende yaiziva here kuti kuSouth Africa kwaizoitika mhirizhonga iriko uye kuti iri kuita chii mukuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. VaZiyambi vati pakaita runyerekupe rwekuti vanhu vemuSouth Africa vaironga kurwisa zvizvarwa zvedzimwe nyika asi hurumende yavo yainge isingatsigire izvi.
The government of Zimbabwe relies on the government of South Africa for the protection of
hurumende Zimbabwe inovimba nehurumende yeSouth Africa kuti ichengetedze vese ari munyika yiyo. Isusu hurumende hatikwanisi kupinda mune imwe nyika kuti tichengetedze zvizvarwa zvenyika yedu, saka ipapa tinotongovimba nehurumende yeSouth Africa.
Asi Senator Monzora varatidza kusafara nemhinduro iyi vachiti hurumende haina kuzivisa zvizvarwa zvayo muSouth Africa kuti zvingwarire mhirizhonga iri kuitika pari zvino iyi.
Zvamaiziva kuti ndo zvichaitika, makadii kuzivisa zvizvarwa zveZimbabwe sezvakaita dzimwe nyika?
VaZiyambi Ziyambi vati zvainge zvave pachena kuti munyika iyi muchaita mhirizhonga uye vati raive jana rehurumende yeSouth Africa kuona kuti munyika iyi mune runyararo pamwe nekuti munhu wese achengetedzwa.
The information that we had was the South African government was going to ensure that
ruzivo rwataiva navo ndekwekuti hurumende yeSouth Africa yaizochengetedza vanhu vese vari muSouth Africa uye tiri kunzwa kuti pari zvino ndo zvayave kuita.
VaZiyambi Ziyambi vati pari zvino havazivi kuti zvizvarwa zvingani zveZimbabwe zvakabatwa-batwa nemhirizhonga iyi, asi vati urwu ruzivo rwavanokwanisa kuwana kubva kumuzinda wemumiriri weZimbabwe kuPretoria muSouth Africa. VaZiyambi Ziyambi vatiwo Zimbabwe haigone nekupinda muSouth Africa kunochengetedza vanhu vayo, vachiti zvavanokwanisa kuita chete kuudza hurumende yeSouth Africa kuti iremekedze zviga zvayakabvumirana nedzimwe nyika zvekuona kuti munyika iyi maita runyararo uye kuti zvizvarwa zvenyika dzese zvachengetedzwa. Uye vati vakatoita izvi vaenderera mberi vachiti basa remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sasa chigaro wekomiti yeSADC inoona nezvekudzivirwa kwedunhu iri kuona kuti mudunhu rese mave nerunyararo. Vatine kuda kwa izvozvo, vamunangagwa vachataura nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, pamwe nevamwe vatungamiri vemuSADC, kuitira kuti dambudziko riri kuSouth Africa rigadziriswe. Mune imwe nyaya, meya vechitungwiza vaLove Momaiko veMDC vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwakarongwa nesangano reTajamuka muna 2016. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vaMaiko vari kuonekwa pamifananidzo vachipisa motikari yeZimbabwe Broadcasting Corporation uye pane vanhu vauya kumapurisa vachibvuma kuti ndivo. Vati vaMaiko vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinonzi zvafa nhasi mushure mekupisirwa mudzimba mumusha weMandela Squatter Camp muJohannesburg makare muSouth Africa. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vaona izvi zvichiitika vanoti havazivi kuti mitumbi yavo yakatakurwa nemapurisa here kana kuti kwete, uye vanoti vamwe vacho vapiswa vakasara vave madota mumhirizhonga iyi iri kuenderera mberi munzvimbo dzakatenderedza guta reJohannesburg dzakaita seHolomisa, Tokoza, Kettlehong neMandela Squatter Camps. Mumwe mudzimai ane ruzivo nezviri kuitika, amai Plaxides Chakadya, vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka zvokuti vari musango vakawanda.
Izvo zvitakawanda tiri kusango nevana, hatisakana bhutsu, hatisakana chataswera taja, hatitaswera nenzara. Tiri kutambudzika zvakanyanya, hatiuzi kuti zvinogumirepi. Tingomhanya tichienda nemasango, asi taitwa zvakanyanya tiri munhu muMandela kukahleko.
Amai Chakadya vanoti havazivi mazita evanhu kana hama dzevashaika, asi vazvionera nemaziso avo zvichiitika.
Tati taziya kuti ndanani, tangozotiza hatisi kumba tiri kusango izvozvi. Hatina kuzoziva kuti baba vaiwanikwa kuti ndanani. Polisi yanga isati yaizovatora vakangorayiswa murodhi pavari pavachira ipapo. Pati zvino zvisingazoti vatorwa here, but kubva kusvika kumatuu vanga vasina kutorwa vakangorara murodhi kuvanhu vapiswa makuseni.
VaAlois Nyamuranga, avo vanogara mumusha weMandela, vati nhasi mangwanani kune zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvapindirwa mumba zvikapiswa pamwe nenhumbi dzavo dzinosanganisira motokari. VaNyamuranga vaudza Studio 7 kuti zvino hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi.
Kuno kuMandela kuri kuitika imhirizhonga inotyisa zvikuru. Mhirizhonga yakatangisa manheru nguva dza12 o'clock pakati peusiku takarara. Takanzwa vanhu vachiimba, vachiridza ngoma. Tikakwanisa kubuda tichidongorera tichiona vachipaza zvitoro mumasaluni vachipisa. Zvakare mukudaro imomo wakapisa vanhu vanokwana kuita vatatu.
VaNyamuranga vati kune vanhu vari kupinda mudzimba vachidzipisa asi pasina zviri kuitwa nemapurisa.
Iko zvino pane dzinonguva vari kufambira imba baimba vachitora midziyo vachipisa mimwe midziyo vachitora vachienda nayo. Asi chiri kunyanyotikashamadza nekuti tyisa ndechekuti izvi vari kuzviita pamberi pemapurisa. Mapurisa asvika aripo asi vari kuita izvi zvekutora midziyo vanhu vachipisa, mapurisa akatarisa zvavo.
Munzvimbo idzi vanhu vakawanda vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vapiwa maawa maviri kuti vadzokere kunyika dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Zvichakadaro, mutungamiriri webato rinopikisa hurumende muSouth Africa reInkatha Freedom Party vaMangosuthu Buthelezi neZuro vakakurudzira kuti paitwe musangano wechimbi-chimbi neparamende wekuzeya nyaya iyi yemhirizhonga. Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa panguva iyo vatungamiriri venyika dzemuAfrica vari kuita musangano weWorld Economic Forum on Africa kuCape Town muSouth Africa kwakare. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Tichiri panyaya iyi, bazi remadzimai muMDC inotungamirwa naVanelson Chamisa rinoti harisi kufara nezviri kuitika kuSouth Africa, uko kuri kushungurudzwa vanhu vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda mumusangano weWorld Economic Forum on Africa muCape Town kwakare kuSouth Africa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemadzimai muMDC, amai Barbara Tanyanyiwa, vanoti semadzimai vari kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika muSouth Africa. Amai Tanyanyiwa vanotiwo vanoshushikanawo nekwavanoti kusataura zvakadzama pamusoro pemhirizhonga iyi kwava Munangagwa, vachiti vanoshamisika kuti vaMunangagwa vakaenda kuSouth Africa vakasanzwikwa vachitaura nezvenyaya iyi.
Mhirizhonga iri kuitira South Africa aizi kutibata zvakanaka nyika ngadzigadziriswe zvikuru sei muZimbabwe tiri kuona mukuru wedu wa Emmerson Mnangagwa wakaenda kuSouth Africa hatisati tambonzwa wachitaura kuti zvikuitika zvakashata asi chatangonzwa chatangoona ndichekutorwa mapikicha vari kudhina vachidya nemaZimbabweans agere zvakanaka kuSouth Africa asi tiri kuona kuti vazhinji vari kusungurudzwa kuSouth Africa maZimbabweans aya akaenda achitiza nhamo ari kutambura vatinoti muchirungu dzivhanuepusi.
Amai Tanyanywa vanotiwo vanhu vemuZimbabwe vanoenda kuSouth Africa nekuda kwekuti munyika hamuna mabasa uye vamwewo vachitiza kushungurudzwa nekuda kwezvematongerwo enyika. Vanoti vatungamiri vemunyika dzemuAfrica vanofanirwa kuzvipira kuene utongi hwejekerere uye kugadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika dzavo vachitiwo vanotsigira maonero avachamisa ekuti Afrika inofanirwa kuene vatungamiri vane maonero matsva.
Tiri kuona tiri kuvengana pachedu tichivengenerana zvino zvisirizvo tiri kuvengana nenyaya yekuti tiri kushaya utungamiri hwemuAfrica hunomiririra kodzero dzevanhu hunomiririra zvido zvevanhu tiri kuona kuti kuSouth Africa kumhanyirirwa uku inyika iri nani mumaringe nedemokrasi nekuti kuSouth Africa kana vanhu vachida kuratidza vanoratidzwa havarohwi asi kune dzimwe nyika vanhu vakada kuratidza vanorohwa saka vanhu vanomhanyira kunenge kuri nani.
Mumwe mugari wemuvulawayo uyo akangoda kudomwa nezita rekuti Thomas anoti mirichonga iri kuitika kuSouth Africa yanyanya kumurwadza zvikuru nekuti akashayikirwa nehama yake iyo yakapfurwa mazuva mashoma apfuura. Thomas anotiwo dai vatungamiri vemunyika dzemuAfrica vataurirana zvakasimba pamusoro pemirichonga iyi senzira yekuedza kuigadzirisa.
Inini nyaya yeviolence iri kuitika kuSouth Africa iri kundibata zvikuru, handisi kufara nezviri kuitika kuSouth Africa uku. Midori ni hama yangu yakatopfuurwa ikashaika kuSouth Africa ikoko achitobva ake kubasa akangopinda mundikati crossfire akatofa. Izvezvo takatomirira chi mutumbi wake kuti utouya kuno kumusha kuZimbabwe tizomuviga. Saka zvinhu zvirikundibata zvakanyanyisa, handisi kuziva kuti tingabatsikanawo sei, chii chatingaitirwawo nevakuru kuti nyaya dzeviolence idzodzi dzimire kana kuti pavaiwo nekuwirirana nokutaurirana kwavangaita pakati penyika dzedu idzodzidzi.
Vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende uye vari nhengo yeZANU PF Central Committee vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 paRunare kuti havabvumirane nemaonero ekuti vaMnangagwa hapana zvavari kutaura pamusoro pemhirizhonga, vachitiwo mumazuva mashoma apfuura hurumende yakabudisa mashoko ekukurudzira zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zvingwarire nekuda kwezviri kuitika munyika iyi. Asi mutauriri webato reZAPU vaipitule Maposa vanoti havashamiswe nekusataura kunonzi kurukita vaMnangagwa pamusoro pemhirizhonga iyi, vachiti hurumende yeZANU PF ndiyo yakakonzera matambudziko ari kutizwa nevanhu munyika mavo.
Vanhu vakawanda vari muSouth Africa nekuZimbabwe vari kuenda ikokoko zvichikonzerwa nekutadza kutungamirira zvakanaka nokubata upfumi hwenyika zvakanaka sehurumende yeZANU PF. Saka hatina chatinotarisira chine musoro kati chine upfungwa chinobva kwavari.
Mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa iri kunyanya kubata zvizvarwa zvekuNigeria, Somalia neZimbabwe, uye hurumende yeNigeria yaburitsa mashoko ekuti iri kuzobatsira zvizvarwa zvayo zviri kuda kubuda muSouth Africa. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti vatungamiri vemuAfrica vari kumusangano uri kuitwa kuCape Town vanofanirwa kutora mukana uyu vogara pasi vachizaya mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa pamwe nekutsvaga nzira dzekupedza mhirizhonga iyi. Nezuro nhengo dzevechidiki muZANU PF dzakafora kumusangano weWorld Economic Forum dzichiti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira dzakaita seBritain, America nedzimwe zvibviswe. Asi nhengo idzo dzinonzi dziri kutungamirwa navaGodfried Senengamu hadzina kuratidzira dzichishora kurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti rakanyorera tsamba kumapurisa richinyunyuta nemabatiro arinoti arikuita nyaya dzemisangano yaro iyo iri kugara yakarambidzwa nemapurisa, asi mapurisa aya achinzi arikubvumidza ZANU-PF kuita misangano yekuratidzira munyika chero nguva. Mapato maviri aya AMDC neZANU-PF arikutarisirwa kusangana zvakare mudariro nemugovera musarudzo dzebyelection dzekutsvaga vamiriri veGlenview South nemangwe mudare reparamende, zvichitevera kushaya kwaamai vimbai Tsvangirai Java veMDC pamwe navaObedingwa Muguni veZANU-PF. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeZANU-PF mudunhu reMatebeleland North uye vakambovewo senator weCholocho vaBelief Gaule. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti zvii zvavari kunyunyuta nazvo kumapurisa.
Tati, mapurisa anofanirwa kunge ari independent semanyorerwo azvakaitwa muconstitution. Saka tati, kuda vane zero yakavanzika yavasiri kuda kunyatsotaura kuti ibude pachena. Isusu tati, regai tindotaura navo tibvunze kuti sei vaakufarira kutyora mutemo mazuvano, sei vaakufarira kuzvindikita vanhu mazuvano, sei vasingachitipi mvumo yatiinayo muconstitution yokuti tinge tichiratidzira, uye kuti vari kunzwisisa here constitution yacho.
Ragaule, nyaya iri kutaurwa navaMafume kuti mapurisa muZimbabwe anoshanda achitarisa kuti munhu abuda mumba mani.
Ndiri kuvanza vaMafume, but reminditi inini sekuona kwangu isusu echenyika tine constitution yedu, bumbiro romutemo. Ndiro bumbiro romutemo ndiro rinotonga. Pabumbiro romutemo rinoti kudii? Panyaya dzekuratidzira. Kwanzi vanhu vakasununguka kuti varatidzire norunyararo. Izvozvo zvirimo muconstitution, zviri pamutemo. Ipapo toda kuti ndidzadzise nokuti inini zvakanaka kuti vanhu varatidzire, vechiratidzira norunyararo. Hurumende iripo inotarisa kuchengetedza vanhu kuti kuve norunyararo nguva dzese. But zvaitika zviya zvazana January zviya zva vokuputa-puta zvinhu vanhu vechiti vari kudemonstrata, ndivo vadzidzisa hurumende kuti pachinderere tinoti kana munhu aona chokutanga aona kaviri. Iye zvino hurumende yadzidzisa zvakawanda. Kana kune zvinhu zvanetsa sei tingagari pasi tigadzirise madhemonstrations aagadzirisi zvinhu.
VaMafume,
vaGaule, muri kutaura zvakanaka chitereki. Ndakutotyira kuti muchabudiswa mupati, asi mukaramba muripo munovakuridzira vakuru venyu kuti aiwa zvinoda kutaurirana. Zviri kuitwa nemapurisa nevamwe vese zvokuabdakta vanhu, zvokutora vanhu usiku vachiponda, vachitocha, vachiita sei, zvakazamwa kudzara izvi, hakuna kwazvinosvika.
VaGaule, tiri kuonawo kune mabyelections ari kuuya musi wemugovera. Zvii zvamungataura pamusoro pemabyelections iya nekutsvagwa kwavakutya rutsigiro?
Takava nebyelection, ndakaenda kokuno kunokampena, handina kuona munhu achirova munhu, handina kuona munhu achituka munhu. Tatiti kampena zvakanakanaka, tichibatana nevanhu, tichidya navanhu veMDC, tichisangana navo kumarestaurant, kwakanaka. Maresults akabuda, ivo vakatiza kupa command center. Iye zvino MDC haihwini maelections aya. Mirai muone, atiti ngatitaure next week. ZANU-PF iri kutora
regaitinzwe kuna vaMafume, munoti ine mabyelections ari kuuya.
Mabyelections ari kuuya awa tiri kumacontesta, asi ZANU-PF yaona kuti haichakwanisi kuhwina against MDC isina kubirira. Variko zvino vari kudrila mabohole muGlenview, vari kupa vanhu raisi kumangwe, vari kupa vanhu raisi kumasvingo North kune imwe election. Maelections awa matatu, kune maviri maMP ne one yekansela kuward one masvinga North. Vari kubirira zvinonyadzisa vachishandisa zvinhu zvehurumende, mishonga sezvavakaita kuLupane. Chaipa pahurumende yava Munangagwa, yava kushandisa informal violence, yava kushandisa futi nemapurisa nemakoti kunge inge ichiita basa ravo. Kana usiri kurohwa uri mukoti uri pabheo, hapana kana munhu weZANU-PF ataura izvozvi mutobi ari kutaura zvinonyadzisa zvekuti mandevere maforena havazive muno muZimbabwe ngavabude. Asi haasungwi, zvikataurwa nemunhu weMDC izvozvi aidei ari mujeri, asi mutobi ari kutopuwa mari yehurumende achituka vanhu vari kufanirwa kuvhota neSaturday kuti havazi vanhu vemunyika muno. Zvoo zvatiri kuona pamusoro penyaya idzodzi.
VaGaule, mashoko enyu ekupedzisera.
Ndinoti zviya zvataura nevandoti pamwe vange vakadhakwa ndezvavo izvi, asi zveZANU-PF kuti vanhu vatyuke kudaro. Pamwe vange akamwa whisky yake mubawo chitaura izvozvo hatine haiti hatitendereni nazvo izvozvo zvokutuka vanhu kudai.
Avanga vari nhengo yezano PF mudunhu reMatelaland North uye vakambove senator wecholocho vabelieve Gaule vari parunhare kwakare kuMatelaland North nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kumunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume vari parunhare muHarare nestudio 7. Kusaenda kubasa kwavana chiremba vemuzvipatara zvehurumende munyika kwapinda muzuva retatu nhasi, kunyange hazvo hurumende iri kuti kutanga nezuro nanhasi yanga ichipa vashandi mari yekubatsirikana yavakavirirana inosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana yemari yavo yemihoro inonzi inosvika mazana matanhatu yemadhora emaRTGS. Asi vana chiremba vanoti vari kuda mari inosvika zviuru gumi nezvisere zvemadhora pamwedzi, kana kuti inenge ichifambirana nedhora rekuAmerica pakutengeswa kwemari kumabhanga. Vamwe vanamukoti vari pabasa vataura nestudio 7 asi varamba kutaura mazita avo sezvo vasingatenderwe kutaura nevatori venhau. Vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende uye varwere vakawanda vasiri kunyanya kurwara vari kudzoserwa kumba. Vati vana chiremba vakuru varipo vave kuremerwa nebasa zvekuti mazuva mashoma anotevera vanenge votoda kubatsirwa nevechiuto. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri.
Bazi reutano nekuchengetedzwa kwevana rinosimbaradza kana kuti rinokonfirma kuti izvo vashandi mahealth workers have been paid through COLA. Yatinoti COLA ndo health service bipartite negotiating panel zvichipfurikidza nemabhadharirwo avanofanira kuitwa mari dzavo. Vamwe vakawana mari dzavo nezuro, vamwe vana mari dzavo nhasi. Izvi zvaakungoenderana nemabhengi avo.
Asi vazhinji vacho tiri kunzwa kuti havana kuenda kumabasa, zviri kufamba sei?
Nyaya yekuti havasi kudzikana nemari idzi. Ndingangoti sebazi reutano imari dzakapuwa munhu wese sevashandi vehurumende. Chaivo chichemo chavo ndofunga chinotori chichemo chingange chichitotariswa naiye employer anova HSB kuti pari zvino vati vaonana here, kuti vawirirana zvipi, kana kuti bipartite negotiating panel yavo yanenge position ipi.
Saka imi pane pamuchazopindira here kana maona nhaurirano dzisiri kufamba pakati peHSB neZimbabwe Hospital Doctors?
Blessing vanoziva kuti kupindira kweministry kana paine board rine simba rekuita zvinhu zvose izvi, kana vabuda nenhaurirano vanotaurirawo bazi reutano anova minista. Minista kana vataurirwawo ivo vanogona kuzoendawo mberi nenyaya yacho.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, avati kuratidzira kuri kuenderera mberi.
Kwete, hatina kudzokera kumabasa, uyezve ndozvinhu zvatakataura mameetings edu apfuura, kuti kunyange mari mukaiisa mumabhanga edu, mari iyoyo haisi kuzokwana. Saka mari zvechokwadi yakapinda, asi mari yacho dai tichigona kukuudza kuti mari yakainzana ne$45 ndo iri kunzi cost of living adjustment. Nemo munongoona kuti mari iyoyo haitombokwane kuti tiende kutransport chetesa tatara zvekudya zverenti zvimwe zvese maexpenses anodiwa kuti functional haikwani.
Saka imari iri kuwedzerwa pamusoro pemari yamunotambira pamwedzi here kana kuti zvinofamba sei pari kunzi cost of living up?
Ndizvozvo imari iri kuwedzerwa pane mari yatanga achigara tichitambira.
Ko, iyo mari yamamuchitambira yakawedzerwawo here?
Kwete, haina kuwedzerwa.
Saka vakangowedzera mari yecost of living?
Yes.
Izvo ari kuitira kuti zviite sei? Muri kuendera mberi nenhaurirano?
Pari zvino hapana zvavanga vati vatibatisa zvanga tivimbisa zvatingati zvinotiguta kuti tigone kudzokera kumabasa. Hapana nharurano dzanga dzati dzatoitika pari zvino, dzimwe dzenguva vachatideedza zvavo, but pari zvino hapana.
Mungati vana chiremba vari pasi pesangano renyu vakawanda zvakadii?
tigoni kuti tikupei manhambazi ari echokwadi chokwadi, asi kana manga matitise gesweki tinogona kusvika ku 1400 plus.
Kose pasingakwanise kuti muzive kuti vangani?
Iyo information iripo zvayo, asi teta kuda kuti tibvunze ku Human Resources Department.
Saka zvinhu zvakamira sei muzvipatara pari zvino?
Tinganyepa ipapa hatingagoni kuti tikomende pari zvino nekuti hatiko, saka hatizivi kuti chii chiri kuitika.
Asika zvinonzi panorwanzo huswa ndounoparara. Hamusi kusiya varwere vari pamene here apa muchinetsana nehurumende?
Chido chiripo chekuti tiende kubasa, asi nzira kana kuti maminzi ekuti tiendeko kubasa ndo akunetsa. Asi isusu tinovimba kuti munhu wese ari munyika anooniwa nehurumende. So isusu tiri vanhu vehurumende. Saka kana isusu tatadza kuenda kunoshandira varwere vedu, haisi problem, handioni kuti iproblem yemachiremba, asi iproblem yehurumende iripo panguva iyoyo kuti itigadzirirewo zvinhu zvakaita seizvozvozvo. Nekuti isusu chido sana chiremba chiripo chekuti tiende kubasa, asi hatisisina minzi yekuti tirambe tichienda.
Vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichidzokera kumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri munyika iyi, amai Marian Marete, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Pari nhasi muSunnyside kuseni na7 am mapurisa anga akazara muSunnyside. Tichinobvunza kuti ko chii changa chiri kuitika, ndobva vatizvoni vanhu vaye vati varuda kuya kuno kuSunnyside nhasi zvakare kuzoti vazoita mhirizhonga yavo. Saka inini ingogarai muri kaum, kana vachinge vatanga kufamba kuya kuSunnyside tinokuudzai kuti munge muchidzokera mudzimba dzenyu, musange muchifamba-famba mumastreets kutiratidza kuti tiri kutangira pati.
Pane munhu wekuZimbabwe here wamunoziva akaputsirwa imba yake kana kuvhiringwa nemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa?
Kuno kwatiri since hakuna ataputsirwa imba kana kuita sei, asi unongonzwa kuti vamataura vanenge vachiita vari kunyanya kuchema-chema nekugunun'una kuti vanhu vekuZimbabwe vari kutitorera mabasa edu, ndavadzokere kunyika kwavo, nokuti isusu hatina kubvira takambonopotera kune imwe nyika, takazvisunungurira nyika yedu. Saka vari kutotikanganisira nyika yedu, zviri nani vaende vanogadzira nyika yavo kunyika kwavo, isusu tosara munyika yedu.
Pane zvamuri kutyira here muupenyu wenyu pane zviri kuitika mumhirizhonga yemuSouth Africa?
Tinotyira kuti iko zvino zvimakada kutarisa tatovhiringika kuenda kuchikoro chako hatikwanisi, nokuti tinokwira mabhazi, tinochinjanisa mabhazi kuenda kuchikoro, ugochinjanisa mabhazi zvakare kudzoka. Sinzi vari kutarisira kuvhiringidza vanhu vanenge vasiri zvizvarwa zvemuno muSouth Africa. Saka unotoona kuti zvaakutotyisa kana kuti uti mwana ngaaende ega futi zvakare kuchikoro, anogona kupambwa nekuda kwekuti ivo chavasisiri kuda vanhu vanobva kune dzimwe nyika.
Muri kuwanawo here rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa?
Hapana na rubatsiro ratati tawana kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa.
Vanga vari amai Marian Marete, vanhu vechizvarwa cheZimbabwe vari muSouth Africa, vachitaura vari muSouth Africa makare naRay Choto weStudio 7. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa, uko zvizvarwa zvenyika iyi zviri kushungurudza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinonzi zvafa nhasi mushure mekupisirwa mudzimba mumusha weMandela Squatter Camp muJohannesburg kuSouth Africa. Zimbabwe inoti haina zvainokwanisa kuita kuchengetedza zvizvarwa zvayo zvakatarisana nemhirizhonga inotyisa iri kuitika kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Anokuunika ene mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemire, ndire mu Washington DC, ndokusemina ntungamili Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA ndeba.